Izvara koshira pakuti variko kuzvigala zvive kuti zvota zvo yakamira sei kuti masitizeni vari makonstitusheni imomo nomawazi imomo vazivewo kuti vari mvota zvoere kana kuti havasi mvota zvoere kana pane vakanga vabvisawo mvota zvoere nemisteki vagara varimo kuti vakwanisewo kuona mukana wekuti zviigadze chine pachine nguva asi chikuru chakakosha ndechekuti pakava nedelimitation yemanew boundary kana kuti maconstituency nemawards kureva kuti mamwe emawards anogona kunge akune mamwe maconstituency saka chinhu chakakosha kuti voters roll inge ichioneka kutaura kuti pange pachizikanwa chaipo kuti vanhu vari kuvhota vari pawadhii vari kuvhota vari pane imwe nzvimbo zvichingodaro
asi haina kunonoka kupiwa vanhu here voters roll vamakoni tichitarisa kuti sarudzo dzinenge dzaswedera
kwatiri tinoona kunge yanonoka kuti inge iripo tarisiro dange rekuti pakasika nomination court muna June shure neizvozvo vari kukwikwidza musarudzo vazivikanwa vangadai vakabva vapuwa panguva iyoyo mavhotazo yavo kuti apo pavari kufamba vachishambadza mabasa avo vachikurudzira kuti vanhu vavavhotere vange vakutozivawo zvakare kuti maconstituency awadzari akamira sei zvino nguva yasara ishoma shoma chaizvo kuti vakwanisa kuita basa iroro
ko zvanga zvichitaurwawo kane zeki kuti yanga ichityira kuti pane mamwe masangano anogona kusora okanganisa iro gwaro revavhoti
tinoziva kuti mavhotazo ari electronic ane aanoitwa kuitira kuti asange achibatwa-batwa zvisina kutarukano nevamwe vanenge vane mafungiro avo saka tinondokurudzira kuti nyika ino haisiyo yega ine mavhotazo aya anogadzirwa nyika dzakasiyana kana dzinge dzichatsarudzo tinoona kwatinofamba kwese uko kuti mavhotazo anovepo nenguva